Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechina ndira 16, 2025. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumiririri weAmerica muZimbabwe, amai Pamela Tremont, vari kushora zvikuru mashandiro eChina muZimbabwe. Munyika mave kuita gakava guru padano rebato revamwe muzanu PF rekuda kuti mubumbiro remutemo rivandudzwe. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden voonekana nemhuri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiririri weAmerica muZimbabwe, amai Pamela Tremont, vari kushora zvikuru mashandiro eChina muZimbabwe, vachiti iri kungomora uchi wenyika, asi vanhu vakawanda vachiramba vari muurombo. Amai Tremont vaitaura pachirongwa cheAmerica chinonzi Do Hard Stuff, chinokurudzira kuti paitwe zvirongwa zvekuwanira vanhu mabasa. Vati kunyangwe China ichiti iri kuuchika mari muZimbabwe, vanhu havana chavari kuwana kunyanya kumigodhi uko vashandi vari kubatwa senhapwa. Asi muzinda weChina unogara uchiramba nyaya iyi uchiti kuda kukanganisa kudyidzana kwayo neZimbabwe. China inoti America inofanira kutanga yabvisa zvirango zvayakatemera nyika. Asi amai Tremont vanoti zvirango zvakatemerwa vatungamiri vashoma vanoita zveuori vachitonga nedemo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University muzvinafundo Gift Mugano.
America yabaya dedenge mukanwa kunyange zvazvo maChinese asikarifariri, nekuti America ikataurika pasi rese rinoteerera. Saka veChina vamhanya kunoita noise, nekuti vanoziva kuti zvinovakanganisa chimiro chavo. Plus munoziva America basa rayo muAfrica kubatsira vanhu kuita nyaya dzevarombo riri well documented, hatizve kufembedza kana kuita sei. Kana vateereri venyu vanoteerera Studio 7 iyi, vanotoziva kuti vari kutobatsirwa macommunities nemaamericans. Tinoziva food aid, America US aid program neUK aid yemabritish vari tu ndo mabigeti dona muZimbabwe. Unota mari zhinji chaizvo. Hatisati tamboona vakauya rubatsiro rwe China muZimbabwe kunze kwezviraisi zvakapiwa vanhu nezanu PF.
Sika China iri kuti yakavaka nhandare yendege ikavakawo paramende itsva, nekudaro vari kuti vari kuitawo kazvinobatika.
Panonga pakaitwa madati mane ponzi panobhadharwa negoridhe, paneko maagreement anoitwa. Nhandare yendege idu mukaiona izvizvi mukaenda kundosa inonzi Robert Gabriel International Airport yaifananga iri world class in terms of kutonaka pachizvadiforekesa cost mukataya makanaka vamuri nani. Outlook yayo inoratidza kuti nhandare nyowani here yavakwawo nguva inei ifananga nemadesign bacha. Tingaicompare here neSouth Africa o aratambo yakavakiwa nguva yeapartheid. Chitori nani iparliament chairi nani inoratidza zviri nani. Asi again urongwa hwacho hwakaitika ipapapa hakadyiwa marembi yani. Mao madhiri anoitika munyika munomu tinonzwa kuti panoitwa madhiri emadiamond. Ndo kupai mainternet vavaiita magetsi ekuhwange ekoo vaiti vari kutibatsira. Sisi tarundo wote hanzi tukutimtuda wada wadiroma gate tufanya bata chikweleti. Saka chini jema China feel transparent. Jema America is really very transparent. Ukaenda kuhealth. Vanuto wada wanza mara kwa Zimbabwe and mneona market.
Sika iwo mzunafundo vanuti zira mitemo yenyika yacho. Idambo zikurawo yerewe kuchaina kana uti ii urumende isiringa uone uti mitemo ya tevezero.
Mitemo ya tevezero ndeiti. Machaini za bengi maare. Mutemo yenyika unoti Bank Act and Promotion Act. Inoti unofana kubenga mare every day or 24 hours after watengisa. Ndiyani mchaina makambona mbenga mare wa bengi mare. Awana mutemo anotezira wabadari tax machaina. Inda kaita start ye payment of tax in the gold is taken by the Chinese. Nakaita ungore awabadari tax zimra machaina.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University muzvinafundo Gift Mugano vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7.
The Voice of America, VOA.
Munyika mave kuita gakava guru padano rebato revamwe muzano PF rekuda kuti bumbiro remutemo rivandudzwe kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa varambe vachitungamira nyika kunyangwe vachifanira kusiya basa muna 2028. Kochi chiri kupa kuti ZANU PF irambe yakatsika madziro kunyangwe kana ivo vaMnangagwa vakamboita sekuti havasi kuda kuita firapo. Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru muhofisi yezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vaFarai Marapira.
Tidipo mchati mazani kutu isu sebato re msangano taka gara pasi kukonferensi gorra pura taka gara kukonferensi kabuda ne resolution yekuti iyo change tichitapota kuti vaMnangagwa vatungamire kusvika 2030. Saka iyi resolution yakatoitwa nebato redu reZANU PF iri kutofamba ichienda mberi nekuti yakatopasipo.
Ko zvakambonzi naivo vaMnangagwa havasi kuda kuti vachinje bumbiro remutemo vaMarapira.
Zvinogona kuti zvinge zvichidaro, asi chatinorangaridza vanhu ndechekuti ivo vangava vari pachinzvimbo chokuti vangava vasingadi, asi saliceni president vanozosungirwa futi kuti vateererewo zvinenge zvichitaurwa nevateedzeri vavo mubato. Saka nechitaura nekufamba kwemazuva kuti bato zvarakataura iro kuti vaMnangagwa vatonge kusvika 2030 zvichaona kuti zvishande zvagoenda mberi nekufamba nenzira iyi. Asi parizvino matauro akaita musangano wakabatana weZANU PF kukonferensi wanga uri wekuti ivo vaMnangagwa vatonge kusvika 2030.
Asi zvinoreva here kuti mubato munenge musina vamwe vanokwanisa kufambisa basa ravo mberi?
Hazvirevi kuti pane vari kushorwa kana vari kushorwa mukati mebato, asi zvinongoreva kuti ivo vemubato ndivo vanenge vatarisa pamukuru wavo voona zvakakodzera kuti apedzise zvinhanho zvaanga atanga zviri kuda kuti zvipedzise naiye.
Mukuru muhofisi yezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vaFarai Marapira vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo mutungamiri webato rinopikisa reNCA uye vari nyanzvi munyaya dzezvemitemo muzvinafundo Lovemore Maduku.
Zvinangana musoro zvinhu zvisina kana zvinobatsira nyika uye zvinonyadzisa kuti Zimbabwe tega tega tungoita basa rekuti nhasi tauda kuchinja constitution tida kuti president varambe varipo, yet president wacho wakataura kuti anoda kuteedza bumbiro remutemo sezvarari. Vanhu vasakangana kuti kubva muna 1980 kusvika pakazobva president Mugabe muna 2017 tanga taita makore anosvika 37 years tiri nemunhu umwe chete ari president, nekuti panga pasina mutemo wekuti kana munhu akaita president makore gumi ombomira. Zvinobatsira kuti nyika yaenderere mberi. Saka zvaakuitwa nevanhu ava vautaura zvekuti toda zva 2030 zvinhu zvino zvisina kana musoro, zvinhu zvinoda kukanganisira nyika zvisingatomboiri zvekuti hazvifani kana kutombobvumidzwa. Kukanganisa kwakakura, asi bumbiro racho riripo harivabvumidzi kuti zvinhu zvakadaro zvidi zviitike.
Mungatsanangura here ipapo pamuri kuti bumbiro harivatenderi?
Chekutanga ndechekuti bumbiro rinotoramba ndo rinotaura rega kuti munhu haakwanisi kuita president wemuZimbabwe panodarika ma2 terms. Bumbiro racho rinobvumidza hee kuti munokwanisa kuchinja, asi rinoti pane zvimwe zvinhu zvamusingakwanisi kuchinja muri kuparliament mega uko kana musina kuenda kuvanhu paya inonzi referendum. Saka ipapo apa sekuzwa kwandiri kuita vari kuzviziva kuti zviziende kuvanhu vanhu vanoramba. Saka varodawo tsvaka dzimwe nzira dzekunyepa dzekuti aiwa tokwanisa kuita nenzira iyi haidi kutende kuvanhu.
Asi pane mukana here wekuti vakaenderera mberi nezvavari kuita izvi vanhu vanokwanisawo kuenda kumatare vachizvipikisa?
Dzimwe nyaya idzi dzinonetsa dare rinenge riri dare ragara ririko makoti atinawo. Vamwe vacho vari mumatare nyange vainesi vanototyawo vatungamiriri vehurumende. Saka kudare kungaendwa here? Asi haisiyo nzira inofanira kuti vanhu vanyatsoti totemba nayo. Vanhu ngavatembe nesimba ravo ivo. Kune dzimwe nyika dzese pasi pose, kana musingadi chinhu cherudzi irworwu, munochirambidza imimi vanhu. Ende vanhu vanokwanisa kurambidza. Munoenda munoratidzira, munonetsana navo kwese kwavari muchiti kuti hatisi kuzvida, kana paakuzoti panoda kuvhotwa munovhota muchidi muchiramba.
Nyanzvi munyaya dzezvemitemo muzvinafundo Lovemore Maduku vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Hechino ichi ziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Shona WhatsApp channel yedu uye nepaFacebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padande mutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya follow. Munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Shona. Govanai nevamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kushoropodza danho riri kuda kutorwa nedzimwe nengo dzeparamende dzebato riri kutonga reZANU-PF dzichitsigirwa nedzebato rinopikisa reCCC rinotungamirwa navasengezo Shabangu rekuda kuti bumbiro remitemo rivandudzwe kuitira kuwedzera nguva inogarwa pachigaro nemutungamiri wenyika. Nengo dzeparamende pamwe nemakanzura. Izvi zvinenge zvave kureva kuti nyika inenge isisaiti sarudzo muna 2028, vamwe vachiti vanoda kuti dzigozoitwa muna 2030. Vamwe vachinzwo vave kutoshevedzera kuti dzizoitwa muna 2033. Tingaona here pachizoita kushanduka kwepfungwa? Mukuzeya nezvenyaya iyi, jonga kandemiri weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika. Vachidzidzisa patswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yevechidiki yebato reZANU-PF vaSnowball Tongogara. Atanga nekubvunza vaMukonza kuti vanoti kudini nedanho iri.
Ah, ndakatyabadzwa zvikuru nezvandiri kuona zvichitenderera izvozvo uye nedanho rinoda kutorwa nemakurukota. Ndiri kudaro nekuda kwekuti ndaifunga kuti zvatakabva mutongi waPresident Mugabe tichaonawo utungamiri hunoti ukatonge-tonge wosiyira vamwe, vamwe wouyawo votitonge-tonge wosiyira vamwe, yobva yaitatsika mune zvematongerwo enyika eZimbabwe. Asi tiri kuona kuti tinenge taramba tiri ipapo pakare patakanga tingori, pekuti apinda pachigaro chekwamutungamiri weZimbabwe haachatodi kubva, haanoda kutobviswa nerufu chete. Danho iri rinotidzosera kumashure zvikurusa.
Vatongogara, munotiwo nedanho ratiri kunzwa rinoda kutorwa iri tichiona magwaro ari kutenderera mumadande mutande omu ari kukurudzira kuti pawandudzwe bumbiro remitemo kuti pange pachiwedzerwa nguva inogara mutungamiri wenyika.
Tinongoona kuti kunyange zvazvo mutungamiri wenyika vakataura kakawanda kuti ini ndoda kuzorora muna 2028. Asi vanhu vari kuona kuti nemabasa akawanda ebudiriro ari kuitwa navamangagwa, vanhu vari kuti baba rambai muzipo pachigaro. Vanhu ndo vari kuramba vachifosa baba Munangagwa kuti baba Munangagwa rambai muchitonga muri pachigaro. I think president is made many statements regarding the issue of the It's not about the president wanting the same. It's about the people of Zimbabwe wanting the same change. Now, opposition is joining the call for president in the Mnangagwa to extend his term. The governor even conference the network of Blawayo, ZANU-PF, as I'm saying, my caucus meeting, the Sakai Wakati, Baba Mnangagwa, I'm buying the book, she has 20 pages. Mnangagwa, I mean, that's a lot of but one more of them watching me so that I'm not going to drink. So I never would say my mother was bad, but I'm saying those who did come in there is back issues.
Profesa Mkonza, manzwa zvataurwa navatongogara. Hanzi, vanhu vari kuchema kuti baba garai. Zvingaita here kuti baba vabvume kana kuzoonekwa vachityora mutemo nokuti vanzi nevanhu garai?
Vakandemire vatongogarai hama yangu yakanaka chaizvo, asi mafungira avari kuisa pajekeraya handi mafungira akanaka, handi mafungira anotora Zimbabwe kuendesa mberi. Tomboti hazvo vanhu vari kuti vamunangagwa ngavaenderere mberi sekutaura kwavari kuita. Ivo vamunangagwa havagoni here kuti aiwa inini zvinotaura bumburo remutemo ndezvekuti ukatitonge matemo maviri womira, inini ndaita pangu, regai ndichiire vamwe. Chimwe chandoda kuti nditaure vakandemiri ndichipanana mazano navatongogara nevamwe vari kuZANU-PF nevamwe vari kutsigira pfungwa idzi ndechekuti kubudirira kwenyika hakufani kuiswa mumaoko emunhu mumwe chete. Nyangwe murimo muZANU-PF imomo, vashaya here mumwe anogona kungouya achiita zviri kuitwa navamunangaga kana kuita zvitori nani?
Vatongogara, mubvunzo uyu
mubvunzo wakanakisisa iwowo. ZANU-PF kune mbiri yemutemo, kune macongress atinoita after 4 years tagoenda kusarudzo. Kana aripo anofunga kuti ini ndinoda kubvisa vamunangagwa muZANU-PF mune dhemokrasi nokuvaa munangagwa vari dhemokrasi, munhu anongotaura pfungwa dzake, hakuna anombunikidzwa. Saka pane vanofunga kuti isu tinoda kupinda panapo pamunangagwa, patinoenda kucongress yedu yeZANU-PF ya 2027 anokwanisa kuuya akahwinawo ndiye anotungamirira. But nemamiriro akaita zvinhu izvozvi, vanhu vezimbabwe ndivo vari kuti baba munangagwa rambai muchitonga ufoni ZANU-PF opozisio nyika yose iyo munangagwa vasikoda.
Muzvinafundo Mukonza, nyika ine kwaingaenda here tichionawo kuti kana vanopikisa vari kunzi vabatanawo zvakare neZANU-PF mukukurudzira kuti vamunangagwa varambe vari panyanga?
Vakandemiri, mubvunzo wekutanga kubvunza ndewokuti ivo vatiri kuti vanopikisa, vanopikisa here zveshuwa? Nekuti maonero andinoaita inini, ava vangowo vamwe chete nevekuZANU-PF.
Vatongogara, zvinosiya papi remangwana izvi? Imi ndimi vari kunzi wechidiki, remangwana riri mumaoko menyu. Inhaka ipi yamuri kusiyirwa?
Inini zvimoni yandinoita pano vazhinji vanhu vataura zviizvo zvinenge zvasarudza vanhu. Ndisaka vanhu vachienda kureferendamu kana vazhinji vachinge vapasisa mutemo uyu, zvinhu zvakureva kuti ndiro danho ratatora sevana veZimbabwe. Inenge tiri danho romunhu mumwe chete. Ramangwana redu, we take responsibility yezvinozoitika kumberi.
Avo vange vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yevechidiki yebato reZANU-PF vaSnowball Tongogara vari parunhare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kunyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Ricky Munyaradzi Mukonza vari parunhare kuBritain muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nezuro vakatura mashoko avo ekupedzisira vari muhofisi yeOval Office kuWhite House. VaBiden vatungamira nyika kwemakore mana uye vari kusiya basa zviri pamutemo nemusi wemuvhuro apo pachagadzwa vaDonald Trump kuti vatore chigaro chekutungamira nyika. Mumashoko avo vaBiden vakati vanhu vanofanira kungwarira nyaya yekuti masimba ave mumaoko eshoro machete. Mutori wedu wenhau weVOA Patsy Weda Kuswara anotipa nyaya inotevera yamunoverengerwa na Marvelous Mhlanga nyauye we Studio 7.
Va Biden vave kusiya basa vakataura mashoko avo ekuonekana ne America vachisiya vapaya mbiro.
Position of power in the hands of a very few ultra wealthy people. The dangerous consequences if their abuse of power is left unchecked. Today, an oligarchy is taking shape in America of extreme wealth, power and influence that literally threatens our entire democracy.
Pane njodzi yekuti masimba ave maoko eshoro mashoma shoma. Injodzi yakakura vakaita masimba akawandisa pasina anovatsiura. Iko zvino, tiri kuona shoroma dzine mari yakawanda dzichitora masimba muAmerica. Zvinova zvinogona kukanganisa zvakanyanya nyaya yeutongo hwejekerere uye kodzero dzevanhu. Hakuchisina kodzero yevatori venhau yekuita basa vakasununguka. Hakuchisina vapepeti venhau. Madande mutande haachakoshese kuburiswa kwechokwadi.
Mutungamiri wenyika havana kubuda pachena kuti vaitaura ani apa. Asi dzimwe shoroma muAmerica dzakaita sa Elon Musk dzave bhande nebhurukwa nava Trump. Kunyangwe vasina kuvadoma nezita, vaBiden vakataura sevaishora mukuru weMeta vaMark Zuckerberg varidzi vedande mutande reFacebook neInstagram vati havachabvise nyaya dzemanyepo dzinenge dzanyorwa.
The free press is crumbling. Editors are disappearing. Social media is giving up on fact-checking. The truth is smothered by lies told for power and for profit.
Chokwadi chave kumbunyikidzwa kuitira kuti vane mari nemasimba varambe vachibudirira varombo vachiva varombo.
VaBiden vari kusiyawo basa vakwanisa kuunza runyararo pakati peIsrael nechikwata cheHamas muGaza. Chibvumirano ichi chakaitwa nezuro, asi chibvumirano ichi chichazadzikiswa nehurumende yavaTrump. Mutsamba yakaburitswawo nezuro, vaBiden vanoti vakatanga basa munguva yakaoma apo chirwere cheCOVID-19 chaipararira zvakanyanya uyewo pasina kugadzikana nekuda kwevamwe vatsigiri vava Donald Trump vairatidzira vachiramba kutambira zvainge zvabuda musarudzo yemutungamiri wenyika yemuna 2020. VaTrump vainge vakundwa musarudzo navaBiden. VaBiden vari kusiya basa mushure mekutungamira nyika kwemakore mana chete, asi vasina rutsigiro rwakanyanya kubva kuvanhu sezvo tsvakiridzo yekambani yeGallup iri kuti vanhu zvikamu makumi matatu nepfumbamwe kubva muzana kana kuti 39% ndivo vari kufara basa ravari kuita. Nyanzvi yezvematongerwo enyika ichiongorora nhoroondo yevatungamiri venyika paVanderbilt University vaThomas Schwartz vanoti vaBiden vacharangarirwa zvichienderana nekuti vaTrump vari kutungamira sei.
That's why I told my team to keep the incoming administration fully informed, because that's how it should be, working together as Americans.
Ndokusaka ndakaudza chikwata changu kuti ibvai magara manyatsosuma hurumende itsva iri kuuya yavaTrump kuitira kuti tishande tose kuitira nyika yedu.
Asi zvakakwanisa kuitwa navaBiden vari muhofisi zvinosanganisira kugadzirisa upfumi uho wanga wananga kumawere. VaBiden vakaedzawo kupedza hondo dzeAmerica, asi vanoshorwa zvakanyanya nekuburitsa kwavakaita mauto muAfghanistan zvainzi zvainge zvisina kunyatsorongeka. Mutungamiri wenyika akapeta nekutenda vanhu nekuvapa mukana wekutungamira.
I still believe in the idea for which this nation stands. Nation where the strength of our institutions and the character of our people matter and must endure. Now it's your turn to stand guard.
Ndinotenda mune zvinomirirwa nenyika ino, nyika yekuti matare mapazi ezvemitemo anoramba achiita zvaanosungirwa kuita mubumbiro remitemo. Iko zvino yave nguva yenyu yekuramba makarinda kuona kuti nhaka iyi yachengetedzwa.
Nyaya iyi yatumirwa nemutori wenhau Patsy Windakuswara weVOA News ari kuWhite House. Mukaiverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye VOA Zimbabwe. Teverai VOA Shona nemuvhuro ndira 20-2025 kuti muone zvezere kugadzwa kwava Donald Trump semutungamiri wenyika yeAmerica wechimakumi mana nenomwe pamadande mutande eVOA Shona Facebook, VOA Shona WhatsApp channel, panhepfenyuro nepa www.voashona.com.
vaTrump vachatora mhiko yemutungamiri wenyika ichatungamirwa nemutongi mukuru wedare repamusoro-soro reSupreme Court Chief Justice John Roberts pamberi peUS Capitol muWashington DC nenguva dza12 o'clock masikati ET 7 p.m. nguva dzekuZimbabwe. Dare reSenate riri kuenderera mberi richibvunzurudza vakadomwa kuva makurukota nevachatanga kutungamira nyika nemusi wemuvuro vaDonald Trump. Vamwe vabvunzurudzwa nhasi vanosanganisira vaDoug Burgum, vakadomwa kuve gurukota rezvemukati menyika, navaScott Bessent, avo vakadomwa kuve gurukota rezvemari. Nezuro vamwe vane chitsama vakadzingwa mudare mushure mekuratidzira paibvunzurudzwa senator vekuFlorida vaMarco Rubio, avo vakadomwa kuve gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora nyaya dzemitemo vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKenneth Masie kuti tinzwe maonero avo.
Zviri kuitika izvi, tingati maSenate confirmation idanho riri rinokosha ende rinoitwa vachitevedzera constitution yeAmerica. Iri danho iri rinoitwa kana pakaitwa tingati maappointment anenge manominations anenge aitwa naPresident. Ende kukosha kwakaita prosesi ndekokuti zvinhu zvinobatsira pachirungu zvatingati machecks and balances emuhurumende, kusanganisira kuti kana munhu akadomwa naPresident kuti ave achizotungamira rimwe bazi rehurumende, anofanirwa kuva achizovhenekwa kuti maqualifications ake akakodzera here, achionekwa achivhenekwa neSenate iyo vanenge vachigara vachimubvunza mibvunzo yakasiyana siyana.
Muchitarisa mibvunzo yavari kubvunzwa nemhinduro dziri kupiwa, zviri kuenderana zvakadii neshuviro dzinenge dzichitarisirwa neveruzhinji?
Tingati vanhu vakadomwa kuti vaite manominees, vanhu ndingati kuda maybe vakadomwa naPresident vachionawo kuti vanhu vanokwalifaya kuti vave vachigarawo pazvidhano izvozvozvo. But tikuona kuti vakawanda veruzhinji vanova vachipikisana nevamwe mazitawo akaiswa ipapo, inoku vachisanganisirawo history yevanhu ivavovo in terms of atingati pachirungu maideologies avo kana kuti mafungiro avo pane dzimwewo nyaya dzakasiyana-siyana.
Zvinogona here kuita kuti kuseri kwekubvunzurudzwa kwavari kuitwa uku zvigonze, uyu hationisi anokodzera, obva aregera kuzogadzwa pazvigaro zvavakatarisirwa kupinda?
Ya, hongu, zvinhu zvinokwanisa kuve zvichiitika. Ende atingi pane tone yatingati good example yakaitika, nangu havo vanga vasati vaenda before the committee ya attorney general anga ka selecto inava Trump uyo akazobudawo zvekare mu race iyoyo nokuda kwokuti vanhu veruzhinji vanga vapawo maconcerns avo. Zvinhu zvakadaro zvinokwanisa kuitika zvekare kuma nominations yaya ekuti panoitawo munhu anenge avhunzurudzwa kuonekwa kuti haave achikodzera kuva achigara pachigaro ichochocho. Committee inokwanisa kuramba munhu yeye kuti ave achiconfirmwa.
Vanoongorora nyaya dzemitemo vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vari parunare kuTexas neStudio 7. Muchirongwa chedu cheLivetalk Women's Roundtable na 8 p.m. nasi, tiri kutaura nezvemoto uri kupira kuLos Angeles, uko kwafa vanhu vasere. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001202465 0318. Taba tasvika kumagumo kwechirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soku isika disenda.